Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemugovera ndira 28/2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nzvimbo takaudzwa kuti pane vestatland vanotaura kunoti ikoko vanotaura kuti munyika yose pane tolimwe pane vestatland.
Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti hurumende iri kuratidza kuzvipira panyaya yekuvapa mastands.
Isusu hatiri ani nazvo pamusana pekuti mutemo uyu takauvhotera savana veZimbabwe. Ende hatiri kudzokera zvaimboitika kumashure zvinova machingoisa zvigamba patauni sezvakaitwa constitution yakare yakaitwa zvigamba zvinokwana kuti 19.
VaInnocent Gonese vanokokera MDC team dare reparamende voshora nyaya yeZANUPF yekuda kuvandudza bumbiro remitemo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti hurumende iri kuenderera mberi nekugadzirisa mastands achazotengeserwa vashandi vehurumende kunyange hazvo nyaya yekudhura kwezvinhu zvinodiwa kuti agadziriswe iri kudzorera kumashure urongwa uhu. Asi vasimbisa kuti vashandi vehurumende havasi kuda kuti mari yavo yebonus iende kumastands aya. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Alexander.
Urongwa hwemastands urongwa hwakanaka chaizvo hwatakagamuchira zvakanaka chose sevamiriri vevashandi uyezve maprocesses acho ekuona kuti zvofamba sei isusu tirimo makomiti acho ari kutoronga. Naizvozvo izvoro kwazvo mastands achapuhwa vanhu. Asi kuti tichitaura kuti bhonasi regore rino rinogona kugadharwa nekuti munhu apiwa stendi taona sekuti nguva yacho haisati yasvika pakuti tidaro nekuti mastendi aya haasati apera kuseviswa. Saka zvinhu zvinorema kuti munhu anoda mari nhasi nomuti aiwa uchapiwa sei stendi yacho isati yavapo asati ane offer letter zvinhu taona zvinhu zvinogona kusagamuchirika kuvashandi uye vashandi vakatokuzaisira miviri zvinhu zvokuti havakwanisi kusvika svika.
Pane nzvimbo here dzatopo kare dziri kuseviswa pari zvino?
Nzvimbo takaudzwa kuti pane vestatland vanotaura kunoti ikoko vanotaura kuti munyika yose pane tolimwe pane vestatland. Saka changa chasara kuti vachitanga kuti vangatanga kusevhisa ndechekuti mutengo wacho wepesemita hasati asvika pakuti tingawirirana. Tiri kuona sekuti uchiri wakakwirira chose. Saka nyaya iripo ndeyekuti vari kuedza kuti vataure nemasupplyers nemamanufacturers kuti vakwanise kuti vaone kuti zvavanenge vachitangisa zvakawanda havakwanisa kuisa mapraizi yavo pasi here kuti mutengo idzikire. Uyezve pane two options dzekuti munhu anogona kugadzira stand kana kuti anogona kugana muflat. Saka kuti munhu aise sarudzo iyoyo hunge achiziva kuti stand iyoga zvazoudzana kuti inenge iri mari yakati yesiyamita. Saka ndozvatimisa. Asi kumira kwataita hazvive kuti tangira pane maprocesses mamwe ari kuitwa ekuti zvionekwe kuti mutengo wepesemita wasvika palevhu yekuti mushandi wehurumende anokwanisa kuubhadhara.
Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare. Vanokokera bato reMDC team dare reparamende vaInnocent Gonese vashora zvikuru danho rehurumende yeZANUPF rekuda kuvandudza bumbiro remitemo panyaya yekusarudzwa kunoitwa mutongi mukuru wematare kana kuti Chief Justice. Vagonese vayambira kuti izvi zvikatanga kuitwa zvicharamba zvichingoitwa nguva dzose bumbiro richingovandudzwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vagonese.
Zviripo ndezvekuti zvavaroda kuita zvakadhakwa. isu sawana vezimbabwe muna 2018 takavhotera bumbiro idzva rakavandudza masarudzirwo avatongi vese zvavo zvichisanganisira chief justice deputy chief justice najudge president wehigh court majaji ese anga akusarudzwa nenzira yakajeka nzira iri pachena nekuti kana pane munhu unofungidzira kuti anokwalifaya ane ruzivo rwokuita jaji kana kuti pamajaji aripo kare panga paine mukana wekuti vanhu vanonyorisa mazita kwati isusu tanga tibvu zvinoona sezvinhu zvakajeka zvinhu zvinenge zvakanaka saka chakazotishamisa ndechekuti rezanupf kuda pamwe vakaona kuti mwavanenge vachifungidzira kuti angasarudza kuita chief justice kana kuita mamwe mapositions anga taura iwayo anenge asiri munhu anokodzera sava kuda kubvisa sistemu yatanga takasarudza savana vezimbabwe wodzosera sistemu iyaya inenge iitwa muchihwande muhwande chekuti purezidendi wenyika anenge akungodomba munhu waanoda zvisinei kuti munhu wacho pamwe haana ruzivo rwakakwana kana kuti basa racho haana torigona zvinenge zvichizonatsooneka kana munhu akaya kumaindavhiw sava kuda kuzvidzisa vakuda kusa kuvandudza mutemo isusu hatiwirirani nazvo pamusana pekuti mutemo uyu takauvhotera savana vezimbabwe ende hatidi kudzokera zvaimboitika kumashure zvekuva machingoisa zvigamba 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 patrausi sezvakaitwa constitution yakare yakaitwa zvigamba zvinokwana kuita 19
asika vamwe vari kuti kavagonesa hazvingaita kuti munhu ari pasi anga achidoma munhu anezenge achimutungamira sezviri kuitwa kuti mutongi mukuru wematare anonzi adomwe nevamwe vatongi vanenge vari pasi pake
ndofunga ndopane kutanzwisisa ipapo chinhu chinonzi judicial services commission chinobatanidza vanhu vakawanda chinobatanidza magweta anodomwa nelaw society chinenge china accountant akasarudzwa namamwe maaccountant chozoitawo vamwe vatongi havasiwo zvakare vanodoma asi vanhu ava vanenge vachingoita maindavhiw ende kana pari panyaya dzebasa zvemutemo ndezvemutemo munhu unenge uchibvunzwa chete havasiwo vanodoma ivo vanozoonawo kuti vakaungana kudaro pauwandu hwavo voisa musoro pamwe chete kuti munhu anyatsogona ndeupi uyezve zvinenge zviri kuitika pajekerere vanhu vachinatsozvionerawo vega kuti pavanhu vauya kumaindavhiw anga achigona ndeupi anga achitadza ndeupi hazvitombodi kuti uve mukuru kana kuti mudiki uyezve pavatongi hazvire kuti kana munhu ari iye akatanga kuita gweta anoziva kudarika munhu akazoteera mumashure make
saka bhiri riri kuendeswa kudare rini
pamutemo rakagadzitwa gore rakapera kana panofanirwa kutora nguva inoita mwedzi mitatu risati razouya kudare asi pari zvino dare rinokwanisa kuchida kutanga kunzwa pfungwa dzevanhu hazvisati hazvo zvatanga asi zvakuda kugadziriswa kudaro butisu sekufunga kwedu mutemo usina musoro mutemo wakatodhakwa vanoda kuunza iwoyo
vanokokera mdc team dare reparamende vainnocent gonese vari parunare muharare makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa-919 am pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kilohertz pashortwave
munokwanisawo kunzwa studio 7 pachannel zim muchishandisa dhikodha rewistek kubva na7 pm kusvika na9 pm
chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na11 pm kusvika na1 am kana muri pawistek tsvagai chanel yakanzi chzm
makateerera kustudio 7 nepfenyuro inotema isina divi rainorerekera muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dr prosper chitambara vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe tavabvunza kuti kosei mari iri kuramba ichishayika munyika kunyange hazvo hurumende yakaparura mabond notes
hatisi kuwana maexport akawanda hatisi kuwana investment yakawanda iri kupinda munyika uyo nenyaya yeinformality iriko yekuti 95% yeeconomy iri informal zviri kureva kuti mari zhinji iri kusekuleta mumainformal channels haisi kupinda mumaformal channels saka idambudziko makaona even nyika yakaita seindia yange ichitarisanawo nematambudziko yekushomeka kwecash mufomal system zvachikonzerwa nekuti informal economy kuindia yakakurisisa informal economy kazhinji its a cash based economy and havana mabhengi akaunds azhinji zvacho saka mari zhinji munoona kuti inoramba iri kunze kwefomal system uyo hatina ma-incentives aripo mbanking system yedu inoita kuti vanhu vakawanda vange vachida kusiya mari kana kuti kuvhura mabank account uye vachisiya mari mabhanga. Macharges edu ekumabhanga akanyanya kukwira zvakanyanyisisa.
Tinombonzwa zvichinzi zviri kukonzerwa nemaindia, dzimwe nguva zvinombonzi zviri kukonzerwa nemachina vasingaendese mari kumabhengi. Ndo zvinokonzera dambudziko here izvi?
Ichokwadi hacho kuti pane vatinawana vakati wandei vasingabhengi mari, but normally kana ikonomi iri kufamba zvakanaka tiri kuwana maexports edu, mainvestor ari kuuya, uye tisina informal economy yakakura zvakanyanyisisa, normally haifaniri kunge iri dambudziko. Inozoita dambudziko kana pasina maexports ari kupinda akawanda, pasina mainvestment ari kuuya, uye kana vanhu vazhinji vasingabhengi mari. Hazingi nyaya yekusabhengawo mari kwavo inyaya yekuto zvakare hapana maincentive yanambotaura iya.
Asika ivo vemabhanga ava vachitambara vari kutiwo ka vari kutadza kuwana dzimwe mari dzinenge dzaakweretesiswa vanhu, nekudaro havakwaniseka kurarama kana vasingati vanhu vabhadhare mitero yakati kure.
Ichocho handoni chiri chokwadi, nekuti mabhanga makaona mabhanga edu muZimbabwe ari kuita mari maprofita akawanda zvakanyanyisisa. I think banking sector muZimbabwe ndo one of the few sectors dziri kuperforma zvakanaka zvakanyanyisisa. Uyo makaona even ma non-performing loans avari kutaura ma rates ratios acho aderera zvakanyanyisisa kubva kuparurwa kwaita organization inonzi ZAMCO ne Reserve Bank.
Saka pane chingaitwa here nehurumende kuti ikwanise kuwana chouviri kubva kune vanhu vari kuita mabasa avo vegava kana kuti vari muinformal sector?
I think chine chidiwa, panodiwa kuti paitwe inonzi transitioning. Panodiwa mareform chekutangisisa, toda kuwapa maincentives. Makatarisa zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa, makatarisa even matax rate yedu chaiyo chaiyo akanyanyisa kukwirisisa zvakanyanya, zvinoreva kuti mazhinji vanhu vari muinformal wasadi ekunge vachiformalisa mabhizinesi avo. Saka hurumende inofanira kuapa kuunza mareform anopa maincentive kuvanhu vari muinformal kuti vange vachiregista mabhizinesi avo, uye kuti vange vachivhura mabhanga. Mabhangawo vachipa vanhu ava maproducts, mabanking products anenge ari customized kumaneeds avo, uye painewo maincentive kuti vange vachivhura maaccount nekusiya mari mumaaccount. Vakaenda kunana Asia, kune inonzi Grameen Bank model. Banking system yakadesignwa kucater for maneeds evanhu vanenge vari muinformal, ende iri kushanda zvakanaka kunana India nekunana Bangladesh. Saka zvinhu zvatinogona kunge tichiongororawo kuti tione kuti zvingashande here muZimbabwe, but inyaya yekuti tiwape maincentives ekuti vakwanisa kunge vachivhura mabhizinesi formally pasina miripo yakakurisisa uye pasina maregulations akawandisisa nenyaya dzecorruption.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumamisha nhasi, tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaColin Keche, avo vanoti mvura iri kuramba ichinaya zvakanyanyisa munzvimbo dzakawanda, iri kukanganisa zvikuru nyaya yedzidzo sezvo vana vechikoro vachitombotadza kuenda kuzvikoro kana kudzokera kumba. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Vana vari kutambudzika zvikuru, especially kuno kumarura areas kwatiri kunoko. Mafambiro chaiya kuti vakwanise kusvika kuchikoro nekuzodzokera kumba kana mvura yanyatsonaya ari kunetsa, ari kutambudza. Saka vana havakukwanisa kunyatsouya kuchikoro zvakanaka.
Munozoita sei kuti mubatsire vamwe vanenge vasina kukwanisa kuuya kuchikoro vachitadza kuita zvimwe zvidzidzo?
Zvakatooma because timetable yedu yezvino izvi iri bloated, ine zvakawanda zvekuita. Saka kuti uzonyatsovawanira taimu yakasiyana neiripo kuti ukwanise kuvabatsira, zvinhu zvakaoma. Asi anyweyo tinozongotiwo apo neapo patenge tangokwanisawo tongokwanisa kumbovadhonzanawo kana maskati mazuva anenge asina kunayayai tobudhonzanawo maskati chaiye kuvabatsira maareas avangatatiavanga vasaririra kubva patavhune pambamo, but otherwise hatine challenge chaiye.
Asi semaonero enyu, hurumende ingaitawo sei kubatsira kuti vana vasanyanye kusaririra, nekuti tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo mafashamo acho anenge atonyanyisa zvakanyanya?
Ndinorayira kuti kune nzvimbo dzakaita fananika dzedu mafasha mzawa kunyaya kuwa nikaninyaya kutiku ziri slopi zinorasa mbura baditu nzizuti nduzi mitu jita pia chifarra wanatu watazivata zinusuwa uchikoro taka wanaka isi watu mafoot bridge nzizizo zizo wano kuwa nita kunya so uya kuchikuru wali wega wasina chinua kanga nisa nguzi wano kuwa sabu pamba wali sesi bati pakana so pasaya ita zutiku nzizu zacho kana yangu zara wali pake kwa sabu ya mdapoza pana mafoot bridge pano nesu taka ndiyo umisa kuwa nita kuwa identifaya pia nzizizo zizo nufarra wanatu ya pini mshu waini mshukuru kwa au deni yo ita sejo wa kina mafoot bridge wano kuwa sabu ita sei kupamba
saka imiwa sevara iri zimunenge mchipa vana hawa zizi sewe kuita sei taka tarisa na ninyo embure
ya kashinji tunoto kambina almost every day tunoto di pavano patuwa simbla vana paya tunoto awarana unia zizi sisi tibu zimia zizi embure tunoto au zawechi kutanga kune menika kutuwana hafani kutambira mmiti hafani kutambira mamne mbura zimerira uyeo kana wajifamba walufana kutu kana wafu ya mkandizi wae wafambi waka wanda kutila utiku wafani chingi chaitika kundu ume wama kumi zikufamba sachi information is wafamba sayi mne zingwe mguwa waka na zahe ziri mkizi ni shikuru kiyoto keza wadivarari za ningu wari paduze wana wapazi bapiri kezi wana wano siya waya mbuto wame zine ziri paduze eno uzwe na plus wabiri kutu to shanani wabiri kichaizu kutiku wabiri kivatambire wana wawo shikuru sayi pa wani ingo wako shikuru pepe wawatambire waya mtanziko wita si wenda wato kira kutimba saka teto kruzi waka na masabu wita msangani masabu mkumbiri kutiku mkuwa zine ya buka wana siya ushikuru itaya meka ishua uti mzizi mune wano waku wano kwanza kubatira wana kuyambuka uyeze panguwa tunukumuka wana ichikuru mwere kuhu zikayo di mwere mwere wana wakuru zikayo wana mbatira kudishi taka pane zine pa ulita maticha ni wani ini wabiriki wane kwa mbatira wane ya uzi wakua tepu ya buka
Munyori mkuru we Sangano Rural Teachers Union of Zimbabwe wa Colin Keche vari parunare ku Mashonaland West Province.
Makatirira kunepenyuro yevanhu ye Studio 7.
Tiri kutepenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Yashika nguva ekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Glanis Changachirere vanova ivo mutungamiri wesangano reInstitute for Young Women's Development Zimbabwe. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare Changachirere.
Wazviita ko Marvelous.
Tinoona muri muno muWashington uyezve mambogara kwechinguva zvii zvamuri kuita muno muWashington.
Ndine tsvakurudzo yandanga ndiri kuita yakanangana nenyaya dzekukurudzira madzimai echidiki ari pakati pemakore 15 kusvika pa 35 maererano nekuti vange vari vanhuwo vanonga vachionekwa vachiparticipata mumadecision making and other political processes. Tsvakurudzo yandanga ndiri kuita itsvakurudzo yakanangana nebasa randiri kuita ndiri kuZimbabwe kuti tiri kukurudzira madzimai echidiki kuti vange vachiita saizvozvo. Saka pari zvino ndanga ndava kutarisa kuti kune dzimwe nyika vari kumbozvifambisawo sei. Pane zvatiri kuita isusu panewo here zviri kuitwa kunze uko kune dzimwe nyika dziri musub-Sahara Africa. Zvinoenderana nezvatiri kuita kuitira kuti tidzidzewo kune zvavari kuita uyewo isi tichikwanisawo kupa umboo hwedu wezviri kushandawo kwatiri kwavari kuitira kuti tirambe tichikurudzira izvi remadzimai echidiki kunyanya kuti ringe richienda pamberi munyaya dzezvekuti vawanikwewo vachiparticipata mumapublic processes mumapolitical processes mune zvematongerwo enyika zvichiva zvinhu zvinorekognizwa at African Union level.
Muri kuona zvidzidzo zvenyu netsvakiridzo yamuri kuita zvichizobatsira sei nyanya madzimai echidiki munyika?
Ndiri kuona kuti inini zviri kubuda zvinopa chidzidzo kana kuti simbiso kana kuti encouragement kumadzimai echidiki kuti vasaramba vachizvitarisira pasi, nekuti zvimwe zvandiri kusangana nazvo ndezvekuti matambudziko anosanganikwa nawo nemadzimai echidiki matambudziko akasanganikwa nawo nemamwe madzimai vakakwanisa ivo kunge vachirwa vachisvikawo pazvidanho zvekutora zvigaro zvikurukuru munyika dzavo, sekupindawo mudziparamende dzavo, vamwe vachinoitawo masineta, vamwe vachinoitawo makanzura. Saka tsvakurudzo iyi ichangoratidza kuti madzimai echidiki vanofanirwa kutsungirira, vasaora mwoyo nekuda kwezvimhingamupini zvavari kusangana nazvo pari zvino, asi kuti ngavatsungirire vagoramba vachisungirira kuitira kuti izi ravo rinzwikwe, uye kuitira kuti mikana iyoyo igoramba ichivhurika, kuitira kuti vagowanikwawo vachitora zvigaro zveutungamiri nekuona kuti zvinhu zvinenge zvichifambiswa sei munzvimbo dzavo uye mumatunhu avo. Saka ndingangoti inini zvandiri kubuda nazvo mutsvakurudzo iyi zvino paya tinoti pachirungu inspiration, uye zviri kubatsiridzawo kuti mune madzimai echikuru andiri kutaura nawo vari kuexpressa shungu dzavo dzekuti vagokwanisa kunge vachipawo mentorship kana kuti kufamba nemadzimai echidiki vari kunzwa manyukunyuku ekuda kuti vange vari vanhuwo vanopindawo mudziofisi dzezvamatongerwo enyika nekutongwa kwamatunhu.
Tombodzokera zvedu kubasa ramunoita muri kuZimbabwe. Munoshanda muri kupi uyezve muchiita basa rei?
Tinoshanda neboka reInstitute for Young Women Development, rinova sangano riri kushanda riri mumashonaland central province, uko kwatiri kushanda tichidzidzisa madzimai echidiki uye tichikurudzirana navo kuti vange vari vanhu vanewo chekuita kana kuti vanenge vachiparticipata munewo zvamatongerwo enyika, zvamatongerwo ematunhu, uyezve kufambiswa kwezvinhu munharaunda dzavo. Rinova ndiro basa rakanangana zvikuru netsvakiridzo yandiri kuita ndichiedza kubatanidza kuti ndione kuti pane zvatiri kuita kumashonaland central province pane here zvatinokwanisa kunge tichisheyawo nedzimwe nyika dziri kushanda nemadzimai echidiki. Chinhu chiri kuonekwa nemamwe mapoka andiri kutaura nawo kuti chakakosha, uyezve vari kuda kunge vachitora zvidzidzo izvozvo kubva kwatiri kuInstitute for Young Women Development vachinozvishandisawo kune dzimwe nyika dzakaita sana Liberia, dzakaita sana Sudan, dzakaita sana Swaziland, uyezve kunana Botswana. Saka ibasa ratiri kuita mumashonaland central riri kuburikidza iro nekusumudzira izi revanasikana nemadzimai echidiki riri kuwanikwa richigamuchirwa uye richikurudzirwawo nemamwe mapoka.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Glanis Changa Chirere vesangano reInstitute for Young Women's Development Zimbabwe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Wazvitako Marvelous, ndinotendawo nekundipa mukana uno.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa dambudziko rekurodzwa kwevana vachiri vadiki kana kuti vasati vabva zera, izvo zvaita kuti mumwe mubereki vaRodrick Mapfeka vekwaMurewa vanyunyutewo nekuona kuwanda kuri kuita dambudziko iri mudunhu mavagere. VaMapfeka, tinonzwa kuti vabereki vakawanda vari kutambira pfuma dzevana vanenge vachiroorwa vari vana vadiki. Imiwo semubereki munoona sei matanho ewaya ari kunzi ari kutorwa nevamwe vabereki?
Ichokwadi kuti isu sevabereki venyika muno tinofanira kunge tichichengetedza mutemo wenyika, mutemo unochengetedza vana. Asi zvaakutirwadza nekuona munzvimbo dzatinenge tigere tichiona vana mwana ari pachikoro akunzi aroorwa, nyaya dzomhangarwa kana kumapurisa hapana chinofamba. Saka tiri kuona mutemo wenyika hausi kusimbisiswa kusvika munzvimbo dzinogara veruzhinji, isipeshari kunyaya dzekumaruzevha. Mitemo mizhinji inenge yakushanda kumadhorobha, asi kumaruzevha kunoku inenge yakatiregererei. Uyezve sivabereki tinofarira kupi iwa dzisiti kwoshese wa nekuti wana ndonhaka yedu yemangwana.
Asi chii chinoita kuti vabereki vazvipire kutambira pfuma yemwana anenge aroorwa aine kana makore 13, 14, 15?
Chinoitika chimwe chachona inofunga inyaya dzokushaya. Zvinhu zvakaoma munyika munomu zvokuoma ziya ziya. Saka vamwe vanotora advantage yekuti mwana wangu zvaatonzi akuenda pakanhingi vachachengetedze mutemo wavo kuti chezona anonzi ndiri wachakati chega ndichopuwa chinhu ichochocho. Vakukangana kuti vakuzvambara pamusoro pemutemo.
Imi mugere mudunhu remurehwa, dambudziko iro ririmwo here mamugere?
Dambudziko iroro takatomboriona mazuva apera aya zvakaitika izvozvozvo. Iri kutotenderera dambudziko iroro hariri kupera, ritorimo. Mwana wechikoro anotonzi aroorwa zvototisamisa. Dambudziko iri kuona kuti rakatendesera nyika yese kusanganisira nekurokwa murehwa.
Vabereki munosanganawo mungava mumatare mamunoita emisha kana mune dzimwe nzvimbo dzamune muchiungana, inyaya yekuti munombokurukurawo nezvazvo here?
Tinoimba rimwe gore gore rapera tiri pamusangano wechikoro. Mutungamiri wechikoro akatotaura achiti tinofanirwa kubatirana sevabereki kuti tiite zvinhu zvakadai, so tibatsirane kuti vana vasarorwara vana vadiki. Kana zvichiri zvaitika izvo tofanira kunge tichitora matanho ekuendesa nyaya idzodzo kumapurisa nekumatare. Asi tinongoona kuti zvizhinji zvinongoperera mukutaura kwevanhu. Kana iwo maorganizations chaivo anoona nezvevana taikumbira kuti ava anodzika odzika nezvechikoro chaimo chaimo wogara vachitoota nevana vechikoro kuti iwo vanobatwa sei kana paitika tsaona yakaita saiyoyi. Saka vazhinji havana kwekuzonotaura nezvekuripota nyaya idzodzi. Vanoshaya kwakaenda kumapurisa vanonzi endai kumapata anoona nezveizvozvo. Saka vanozoshaya kuti ripota nyaya iyi pakuti ichangobva kuitika.
Koivo vamugere nawo kana kuti vanenge vagere munharaunda matanho apa vanokwanisawo kutora ekudzivirira dambudziko rakadaro, nokuti mubereki mumwe anogona kusazviona nenyaya yenhamo kana matambudziko amataura?
Vanhu zvavanofanirwa kuita sevabereki, vanofanirwa kubatsira wana sevana vadiki. Vakaona wana vachifambidzana vana vadiki vanofanirwa kubva vanokasika kutoudza vabereki kana kuudza vakuru vechikoro nyaya iyoyo kasika kudimburwa isati yasvika pakuzoti wana wazoitsana pamuviri wazatorana.
Mashoko amungasiyirawo vabereki semubereki?
Semubereki ndinoti vabereki wese vemuZimbabwe ngatikoshesei wana, nekuti wana ndo nhaka yedu yemangwana. Saka pari zvino izvi wana ngativakoshesei. Saka nguva inei tinofanirwa kuchengetedza wana mukuoma kwezvinge zvakaita zvinhu. Wana vasanyengerwe, ngatidzidzise vana vedu tiri mumisha kuti vana vasanyengetedzwa pane kupuhwa kana kuti madhora 42 twachiitwa sii vana ngovakoshese nyaya dzechikoro. Uyezve sevabereki isusu ngatidzidzei kuti kana paine chinenge chaitika tisatye kana kuti kutya kuti ndinhingi uyu kana kuti ndinhingi anoita nezvakati. Ngatiendese nyaya idzodzodzo kumapurisa tomhanara kunyaya dzokumapurisa nyaya yaitwa sezvairi.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamapfeka nekuwana nguva yekutaura neSuper Studio 7. Onekai zvenyu vateereri.
Tinokutendai vateereri, musare zvakanaka vateereri veStudio 7. Takenda.
Manga makateerera kuna vaRodrick Mapfeka, mubereki wekwamurehwa, muhurukuru yataa tichiita pamusoro pekuroodzwa kwevana vasati vabva zera. Muchirongwa chenyu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Sachigaro wesangano revashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander, vanoti hurumende iri kuratidza kuzvipira panyaya yekuvapa mastenzi ekuvaka dzimba. VaInnocent Gonese vanokukira MDC team dare reparamende voshora nyaya yeZANUPF yekuda kuvandudza bumbiro remitemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande munau dzechindebele.